Vajonga, tingangoti danho ratorwa nehurumende yeBritain rekubvisa nyika zhinji idzi panyika dzanga dzichirambidzwa kupinda muBritain nekuda kwedenda reCOVID-19 idanho rakanaka uye tanga takaritarisira kwenguva yakati rebei nekuda kwekuti uwandu hwevanhu vanga vachibatwa nedenda iri kunyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzakatenderedza dzese hwanga hwanyanya kuderera zvekuti yanga yanguva yacho kuti vachiita sekudaro. Saka tinozvigamuchira nekuti zvinopawo mukana kuzvizvarwa zvenyika mbiri idzi, kunyanya Zimbabwe neBritain, kuti vakwanise kufambidzana vachidyidzana. Vanoita mabhizimisi vanokwanisa kufambawo vachipinda munyika idzodzo vachiita mabhizimisi kuitira kuti nyika dzedu dzibudirire.
Iro danho ratorwa neBritain iri, Dr. Munatsi, rinorevei kuchirongwa cheZimbabwe chekurwisana nedenda reCOVID-19?
Tingati izvi zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe yakarwisa nepainogona kurwisana nedenda reCOVID-19 uyezve kuitira kuti vanhu vawane nhomba, kunyange zvazvo chirongwa chenhomba chisina kunyatsa kufamba zvakanaka nekuda kwekuti mukarangarira mazuva mashoma apfuura takaona hurumende yeZimbabwe yoendesa dzimwe nhomba dzavakanga vogovera kunyika yeNamibia. Asi tinoziva kuti dambudziko zhinji nderekuti tine nhomba dzakagara dzisiri kushanda nekuda kwekuti vanhu vanga vasiri kunyanya kubuda neuwandu hwavo kunobayiwa nhomba idzi. Saka tinenge tichingokurudzira zvakare kuti vanhu vasavarayirwe, uyewo hurumende ngairambe ichiedza nese pese painogona kuti nhomba dzirimo dzisati dzashanda ngadzishande. Vanhu ngavakurudzirwe kuti vanobayiwa kuitira kuti tikwanise kurwisana nedenda iri. Hatidi kuti tizodzokera kumashure tizonzwa kunzi kwozoita uwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda iri kana kufa, wogozotangazve kukwira nekuti tinenge tichirasikirwa nehama dzedu, tinenge tichirasikirwa nevanhu vanoshanda kuita kuti nyika yedu ibudirire.
Pane zvimwe here zvinozotarisirwa kune vanenge vashanya vachipinda muBritain vachibva kunyika idzodzi dzabviswa pairi kunzi red list?
Hongu vajonga, zvinotarisirwa zviripo nekuti hurumende yeBritain zvayataura pakutora danho rayatora here kuti nyika idzi dzanga dzichimborambidzwa zvizvarwa zvazvo kufamba kupinda muBritain vachibvumidzwa. Vataurawo zvakare kuti havanyatsi kugutsikana kana kuvimba nenhomba kana rudzi rwenhomba rwakapuwa vanhu kunyanya kuZimbabwe. Ivo vane nhomba dzavo dzavanyora dzavari kuti ndidzovanogutsikana nadzo kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba idzodzo vanenge vachigutsikana kuti munhu uyu akadzivirirwa kubva kudenda reCOVID-19.
Saka inhomba dzipi dzavari kutambira, dzavari kubvuma?
Nhomba dzavari kubvuma vati ivo ndedzerudzi rweOxford kana kuti inonzi AstraZeneca nePfizer neModerna kana kuti Johnson and Johnson. Saka zvazvinoreva izvi ndezvekuti zvizvarwa zveZimbabwe vakabayiwa muZimbabwe kana vachizenge vachishanyira nyika yeBritain vanenge vachitorwa sevanhu vasina kubayiwa nekuda kwekuti hurumende yeBritain haisati yakubvuma nhomba dzakashandiswa kuZimbabwe. Saka nekuda kweizvozvo vataura ivo vatsanangura kuti pane matanho maviri achashandiswa. Vari kuti kana munhu achinge akabayiwa nhomba dzinobvumiwa muno achibva kuZimbabwe anofanira iye kunyoresa kana kubhuka kuti agozotestwa COVID-19 muzuva repiri mushure mekunge asvika munyika yeBritain. Asi musiyano wavapo ndewekuti iye zvino hauchatarisirwi kunge uchigara muhotera kuita kwarantaini yanga ichiitwa mazuva apfuura. Iye zvino vanhu vanonzi vanogara zvavo kudzimba vakamirira kuitwa COVID-19 test zuva repiri. Kana ichinge yabuda yakanakawo vanokwanisa kuita havo zvese zvavanenge vashanyira kana kufambira munyika yeBritain. Asi kana munhu ari mubandiko iro ravari kutora sekuti haana kubayiwa, iri ibandiko rinosanganisira vasina kutobayiwa zvachose kana kuti vakabayiwa nhomba dzekuChina dzatakaona dzana naSinopharm naSinovac kana naSputnik dzakashandiswa kuZimbabwe. Ivavo vari kutorwa sevanhu vasina kubayiwa. Saka ivavo vari kunzi zvakarezve kana vachida kushanya kunyika yeBritain vanofanira kunyoresa vasati vasimuka kunyika kwavo kuZimbabwe kuti vazotestwa COVID-19 muzuva rechipiri nezuva rechi8.